iripo ndeyekuti hakuna chikoro chinobvumidzwa kumanikidza mwana kuti ange achibhadhara nema United States dollars kunyanya takatatana nezvemazamanition ezimsek. Mari iyi haizi kuenda kuchikoro, imari iri kuenda kuzimsek.
Vabereki vakatarisana nedambudziko rekuti zvikoro zviri kuda kuti vabhadhare mari idzi nema US dollars chete, ndeapi matano avanogona kutora kuti vabatsirike panyaya iyi?
Saka kana paine vanenge vanzwa kukunyunyuta vanoenda kuzimsek, nekuti zimsek ndo inoseta mastandards ayo. Kana yati iyo iri kuda kutora mari nemazwl yozoti tozoda kutora futi nema US dollars, munoenda kuzimsek. Hakuna chikoro chine mubvumo wekuti chitaure kuti tiri kungoda ari ma United States dollars pa examination fee. Nekuti iyi examination fee yezimsek, zimsek ndo ichazotora mari iyi kuti igadzirisire mazamanishoni evana vachanyora.